right after the international news.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Ino sangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu mbudzi 4 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Munhu mumwe chete akafa nezuro nechirwere cheCOVID-19 izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana maviri nemakumi mana nevatanhatu. Mutori wenhau Hopewell Chingono uyo akasungwa zvakare nezuro otarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana.
Ndingangoti tiri mugore rekudzidza kuno kuAmerica kwacho tiri kudzidza zvitsva. Isusu mapolitical scientist gore rinotanzi musakasika mati chakati nechakati ndochiri kuitika. Tanzibatei hana dzenyu kuitira kuti vanhu vasafunduka.
Sarudzo dzemuAmerica dzoenderera mberi dzichiverengwa.
Zvivari kungoti tasaspenda manesi 1000 something. Tava bvisira pei. Utsinye chaiho chaiho uri pachena ihoho. Kana mungamutorera mari yacho orarama nei.
Studio 7 yotarisa zviri kuitika mubazi rezveutano. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munhu mumwe chete akafa nezuro nechirwere cheCOVID-19 izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana maviri nemakumi mana nevatanhatu. Richizivisa zvarakawana nezuro manheru, bazi rezveutano rakati vanhu makumi maviri nemumwe chete vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu gumi nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi vanhu vagara vari munyika, uye vaviri vachinzi vakadzoka munyika vachibva kuSouth Africa nekuZambia. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru zvisere nemazana mana ane gumi kana kuti 8410, uye vapora vave zviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe nemakumi mana nevaviri zvichitevera kupora kwevanhu vatatu nezuro. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vave mazana maviri nemakumi maviri nevaviri. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Mutori wenhau Hopewell Chingono uyo akasungwa zvakare nezuro achinzi akatyora zvaakatarirwa nedare kuti asaite paakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso ari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana mushure mekupomerwa mhosva itsva iyi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Assistant Commissioner Paul Nyati vakaburitsa mashoko nezuro manheru ekuti Chingono ari kutaura nevanhu vekuNational Prosecuting Authority zvavanoti zvinokanganisa nyaya yake iri mumatare. Rimwe remagweta aChingono vaGift Mtisi vati Chingono anotarisana neimwe mhosva zvakare yekukanganisa mafambisirwo enyaya mumatare.
Nyaya yaHopo yakamira sekuti nezuro anga aine charge 1 yanga inayo ye contempt of court. Nasi patanga takugadzirira tiri kumapurisa abva awedzerwa imwe charge ye defeating on course of justice. Saka anokuda kwaizvozvo nhasi hatinokwanisa kuenda kudare. Kudare tichaenda mangwana.
Vamwe vakagara naChingono kujeri rechikurubhi vasati vapiwa vose mukana wokubhadhara mari yechibatiso pamhosva yekunzi vakakurudzira veruzhinji kuti varatidzire munyika zvine mhirizhonga mukati, vaJacob Ngarivhume navaJob Scala vaudza vatori venhau kuti vari kushushikana zvikuru nekusungwa kwakaitwa Chingono. VaScala vati kusungwa kwaChingono kunotyora kodzero dzake dziri mubumbiro remitemo yenyika.
Kushungurudzwa kwe munhu ane kodzero dzake zvino dzirimo mubumbiro redu romutemo uye nebumbiro redzimwe repasi rinorese reUnited Nations kuti munhu unofanira kuti utaure zvaunokodzera zvaune kodzero yekuti utaure. Saka apa chatiri kuona ndicho kuti kushungurudzwa kwokuti asaramba achitaura sezvo vanhu vazhinji vomuzimbabwe vachihlidzirwa kunzi ukangotaura tokusunga.
Mukuru wemisa Zimbabwe vatava nemoyo vaudza Studio 7 kuti kusungwa kwachingono kunoratidza kuti vatori venhau havana kuchengetedzeka munyika.
Zvatinotaura isu ndezvekuti kutapwa kwenhau munyika yeZimbabwe kunopiwa nebumbiro remutemo kuburikidza nechigai icho cheSection 61. Chinotaura kuti hurumende kana kuti vamatongerwo enyika havabvumirwi kudzivisa vatapi venhau kuita basa ravo zvakasununguka.
Mukuru anoona nezvinoitika muAfrica Program musangano reCommittee to Protect Journalists muzvare Angela Quintal vati havatarisiri kuti hurumende yeZimbabwe ishandise mhosva dzayave kupomera chingono senzira yekuti ikanzure zvakaturwa nedare pakapiwa chingono mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya dziri mumatare edzimhosva, magweta amuzvare Henrietta Rushwaya nevamwe vavo vana aenderera mberi nekubvunzurudza mapurisa ari kuferefeta nyaya yekunzi vasungwa ava vaida kuburitsa goridhe munyika zvisiri pamutemo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera zvakare.
Mupurisa uyu, Detective Chief Inspector Michael Chibaya, vabvuma kuti hapana pakataurwa naGift Karanda pakasungwa muzvare Rushwaya kuti goridhe rakawanikwa rina muzvare Rushwaya raive remudzimai wemutungamiriri wenyika amai Auxillia Mnangagwa nemwana wavo Collins Mnangagwa. Vachibaya vati pane kuchinjwa kwakaitwa mapepa aizounzwa kudare nemamwe mapurisa akatosungwa nenyaya iyi. Vati musoro anoshanda achichengeta mutungamiriri wenyika vaStephen Tserai vakavhiringidza kuferefetwa kwaitwa nemapurisa kuburikidza nekubvisa umbo hwakange hwabatwa nemapurisa hwavasina kutaura kuti ndehupi pamwe nekubvisa zvakare mamwe mashoko muzvinyorwa zvemapurisa zvaizoita kuti nyaya iyi ishaye simba mumatare. Vachibvunzwa kuti vaAli Muhammad ava nekambani Ali Japan 786 inonzi ndiyo yakagadzira mapepa anonzi akawanikwa aina muzvare Rushwaya vakapinzwa papi munyaya iyi namuzvare Rushwaya. Vachibaya vati mapepa ekupomera vasungwa mhosva akatambwa tambwa nawo asi tsvagiridzo yavo semapurisa yakaburitsa pachena kuti muzvare Rushwaya vaishanda nevanhu vakawanda kusanganisira vaMuhammad kuita chikiribidi chekuti vaburitse goridhe iri munyika zvisiri pamutemo. Rimwe remagweta evasungwa ava vatinasheta Nyanyiwa vaudza dare kuti vachibaya havakodzere kuti vauye mudare kuzopikisa chikumbiro chekuti vasungwa ava vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo pavanga vachipindura mibvunzo vanga vachiti havana mhinduro sezvo vachiti vakazobatira nyaya iyi padenga. Nyaya iyi yakatarisirwa kuenderera mberi mangwana vachibaya vachibvunzurudzwa nemagweta evasungwa. Nyaya iyi yakabuda pachena mushure mekubatwa kwakaitwa muzvare Rushwaya vaine goridhe rairema makirogiramu matanhatu panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport nemuvhuro svondo rapera vachida kuenda negoridhe iri kuDubai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Achakunda musarudzo dzemuAmerica asati ava kuzivikanwa uye maziso everuzhinji akatarisa kumatunhu mashoma asara pamwe nekuverengwa kwemavhoti eposho. Mutungamiri wenyika vaDonald Trump pamwe nevari kukwikwidzana navo vaJoe Biden vakakunda matunhu avanga vachitarisirwa kukunda kuitira kuti vose vakwanise kuunganidza zvigaro zveElectoral College zvinodarika mazana maviri nemakumi manomwe zvinodiwa kuti munhu adomwe sekuti akunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Asi zviri kubuda matunhu eNorth Carolina, Pennsylvania, Georgia, Michigan neWisconsin pamwe neArizona ndizvo zvichaburitsa kuti ndiani akunda musarudzo idzi. Kunyangwe hazvo pasati paziviswa akunda musarudzo iyi, vaTrump vataura pamuzinda wavo kuti vanga vatokunda kunyangwe havo vanga vari kushushikana ukuwo vaBiden vazivisa vatsigiri vavo kuti varambe vaine chivimbo nekuti vachakunda. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika muzvinafundo Elliot Masocha vaudza tanonoka wande weStudio 7 kuti vakawanda vari kunze kwenyika vari kutarisira chanduko muAmerica.
Ndinoratidza kuti makukwaya akabva asi tichitarisa mavonero atinoita zvinhu zvamaelection kunyaya dzekumari uku kunyaya dzekubhizinesi uku kubvira mwedzi yapfuura tichizosvika kusvikira nanhasi chaiye tinoona sokuti mabhizinesi kwakarerekera kuti vabhaibheri vari kuhwina nokuti tinofanira kuziva vateereri vekuti nyika ipi zvayo yapasi rose zvinoitika kupolitics zvinenge zvichibvira kumabhizinesi nokuti mabhizinesi ndiwo ane mari yacho anogadzira mari yacho inozoenda yoenda kumaelection ukukambira kwese uku saka tichasotarisa bhizinesi sokumuka kwataita nhasi tinoona tokuona kuti kuwall street kumastocks uku kwatotaura kare nokukwira kwaita mastocks ukunyanzi zvemari ukunyanzi zveutano nenyaya dzekumaindastry ukuamuka akakwira chaizvo zvichinge izvo zvinodavira kuti vabiden vari kuhwa.
Profesa Masocha, munofunga kuti America ichachinja zvakadini mukuzvidzana nedzimwe nyika mushure mesarudzo idzi?
Zvinoenderana nokuti kana vaBiden vakahwina, kuzvidzana kweAmerica nedzimwe nyika dzapasi rose kuchabudirira chaicho, kuchakura. Asi kana vaTrump vakahwina, sokuziva kwatinovaita vanoti America first, kuti America zvinhu zveAmerica muAmerica zvinofanira kukudzwa zvaita kuti vapesane nenyika dzimwe dzinofanira kuzvidzana navo nekuzvidzana sana Britain izvo pane zvinhu zvakawanda zvinoitika pasi rose. Asi vaBiden somunhu wagara mupolitics unoona kuti aiwa vachara chimwe achitswanyinda kuti America ive nomukurumbira wainawo nhasi zvinofanira kunge kuri kuzvidzana nedzimwe nyika. Saka vaBiden vakahwina ukama panyika dzapasi rose neAmerica hunokura kudarika vaTrump vakahwina.
Dzimwe nyika dzepasi apa kana dzakatarisa America, munofunga kuti chii chadzinotarisira kubva kuhurumende inenge yahwina apa?
Nyika pari zvino dzakatarisa kunozoita kuti America ikwanise kubatana nenyika idzi kunyanya nyaya panyaya yakabudwa neAmerica yeclimate change yokuirega mamiriro kunze America yakati hainoenda zvichikatarisa futi America World Health Organization iri kubatsira kurwisa COVID-19. America navaTrump vakati aiwa hatichavapi mari ikoko. Saka tarisire nyika dzapasi rose nedzokuti vaBiden vakahwina vanodzokera, America inodzokera muubatanidzwa hwepasi rose hwokukwanisa kurwisa zvinonetsa vanhu zvandataura izvi zvemamiriro kunze pamwe chete nechirwere chapambira pasi rose chiCOVID-19. Haizenge iri nyika inoramwa yobuda sezvakaita vaTrump kuti vanobva varamwa kubuda kuti hatichaiti mari kwadaita ikoko tichitarisa zviri kuAmerica imomo.
Kana takatarisa zvemabhizimisi, sokuona kwenyu munofunga zvichafambiswa sei mukudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika?
Ndinoona kuti kana vaBiden vakahwina kufambidzana kwemabhizimisi kuAmerica nekune dzimwe nyika achafambira chaizvo nokuti ndicho chinenge chinhu chavaBiden kuti aiwa tikashidzana nedzimwe nyika izvo ndo mafambiro anoita ufumi hwenyika kuti ufumi hwenyika hwamazuva ano nokuda kwokufambira kwaana indaneti nokuda kwokukwanisa kufamba zviri izi kuenda kune dzimwe nyika nendege idzi hazviiti kuti nyika ikwanise kubudirira isina kushidzana nedzimwe nyika. Saka pasi rose rakatarisirwa kuAmerica kuti rinatsokuona kuti vaBiden vakahwina vachati vachabatana maoko nesu pamabhizinesi nokuti mabhizinesi vamaAmerica munoo mazhinji anogadzira zvinhu zvavo kana kugadzirwa zvinhu zvavo kunyika dzakasiyana-siyana dzapasi rose.
Nyanzvi nyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Eliot Masocha vachitaura vari parunare kuOhio naTanonoka Wande weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari kuronga mitambo yeTokyo Olympics gore rinouya vatora matano ekumisa kupararira kweutachiwana hwecoronavirus. Asi hapana ruzivo kuti vakabatwa nechirwere ichi vanovhiringidzwa zvakadii neutano hwavo. Nyanzvi nyaya dzezveutano muSouth Africa dziri mubishi rekutsvaga mhinduro kudambudziko iri. Kurambidzwa kufamba kwevanhu mumatunhu emuAustralia nepamusana pechirwere cheCOVID-19 kurutarisirwa kubviswa. Vakuru vakuru muNew South Wales vanoti muganhu wavo nedunhu reVictoria uchavhurwa musi wa23 zvita. Sarudzo dzemuAmerica dzichiri kuverengwa. Mumiriri weDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika vaJoe Biden vachitungamira nezvigaro zveElectoral College zvavawana zvichienzaniswa nezvigaro zvawanikwa pari zvino nemumiriri webato remaRepublicans uye vari mutungamiri wenyika vaDonald Trump. Vanoongorora sarudzo vanoti mamiriro akaita zviri kubuda musarudzo idzi zvinonetsa kuona kuti angazobudirira kuva mutungamiri wenyika ndiani, sezvo vaviri ava vari kuratidza kuti vane rutsigiro rwakasimba mumatunhu anogaronetsa kana kuti maswing states anosanganisira Pennsylvania, Michigan neWisconsin. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi nyadzi zvematongerwo enyika vachidzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College mudunhu reMassachusetts muno muAmerica, Dr. Chipodendere, avo vanoti zvichiri kunetsa kuti vaone kuti ndiani angabudirira sezvo mavhoti achiri kuverengwa.
Chekutanga ndechekuti vanhu vazhinji pasi rose tingagoti kwete kuZimbabwe chete vari kushamisika kuti chiko chinombonzi Electoral College tiri kungotaurwa. Mamepa tiri kungoona kuti munhu anofanirwa kuita 270 kuti adza ahwina chii ichocho. Zvazvinoita ndezvekuti mumaprovince, hatingati maprovince, mastates imwe neimwe yemuAmerica ine vhoti yayo. Saka anenge awana majority, anenge awana 50 plus percent mustate iroro ndiye anobva awana mavotes estate yose. Kazhinji zvinowanzoitika kuti awana maelectoral college mazhinji ndiyewo awana popular votes. Asi 2016 asina kudaro, negore rino pamwe zvinogona kutadza kudaro. Saka tiri kutarisa kuti achawana mavotes emastates mazhinji ndiani. Iko zvino hapana achawana majority nekuti havasati vapedza kuverenga mavotes kunzvimbo dzakaita seMichigan, Wisconsin, Pennsylvania. Ndiri kutaura idzi nzvimbo sekunge ndidzo dzakakosha nekuti ndoatinoti maswing states, ekuti mavotes avo anogona kushandura kuti zvinhu zvamira zvakadai.
Tichitarisa gore rino, tiri kunzwa vamwe vari kuti vanhu vakawanda vakabuda kunovhota zvichienzaniswa na2016. Imi muri kuonawo sei?
Ichokwadi, vanhu vazhinji vakabuda, tine mavhota matsva. Asi chakanyanyisa kukosha muAmerica hakusi kungokuti vanhu vabuda chete, kuti vanhu vabudira kupi kwacho uye ndiani abuda. Nekuti tinonzwisisa kuti politics dzemuAmerica zvinoti vebato iri vanowanzosapotwa nevanhu vakadai, vemaRepublicans anowanzosapotwa nevachena, maDemocrats anowanzosapotwa nevanhu vasiri vachena. Saka zvino zvakakosha kunzwisisa kuti vanhu vawanda kupi uye mavhosi acho akasangana sei.
Totarisawo matunhu amataura aye angadzima swing states, chii chashanduka tichienzanisa gore rino negore ra2016?
2016 maDemocrats muzvare Hillary Clinton vakakundwa mumaswing states muMichigan kunyanya, muPennsylvania, muWisconsin anovaiwo mastates akanga ahwinwa navaObama makore apfuura. Florida yaigara zvainonetsa, asi Florida inenge yakaverekwa ikapera netsuro manheru. Asi munhawo vari kuti pane mamwe mavhoti achiri kupinda, asi tingangoti Florida zvapera. Saka kuMichigan nekuWisconsin nekuPennsylvania ndokune kwatingati kunyanya yahombe nekuti ndivo vane maelectoral votes akati o.
Pane zvamungataurira vana veZimbabwe here zvingadzidzwa musarudzo idzodzi?
Ndingangoti kuda zvichaitika zvatisati amboona zvekare muAmerica kana nyaya icho ikazonogadziriswa kuSupreme Court, hatisati ambozvionawo izvozvo. Saka ndingangoti tiri mugore rekudzidza kuno kuAmerica kwacho tiri kudzidza zvitsva. Maonero angu ndeekuti isusu mapolitical scientist gore rino tanzi musakasika mati chakati nechakati ndochiri kuitika, tanzi batei hana dzenyu kuitira kuti vanhu vasavhunduka.
Avo vanga vari nyanzvi nyadzi zvematongerwo enyika muzvinafundo Chipodendere vari parunare kuMassachusetts naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti hachisi chokwadi chiri kutaurwa nehurumende kuti vakoti havasi kuda kushanda asi kuti izano rayakaruka rekuda kuvandudza mashandiro avo. Kunyangwe hazvo nyika iri pakati pekurwisa chirwere cheCOVID-19, zvino hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende musina mishonga uye vashandi vachigara vachiramwa mabasa. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati dare remakurukota nezuro rainge rabuda nechisungo chekuti vana mukoti vanodarika churu nemazana maviri nemakumi masere kana kuti 1280 vakatadza kuuya kubasa kwemazuva mashanu vachiti vanoda kushanda mazuva maviri zvichienderana nemari dzavari kutambira vambomiswa pamberi pedare richavaranga. Vanoti hurumende iri kuronga kuunza kuzvipatara zvikuru vakoti kubva kuzvipatara zvemauto. Sachigaro weHealth Services Board Dr. Paulina Skosana vanoti vakatotora danho rekuregedza kubhadhara mari yemihoro vakoti churu nemakumi matatu nevaviri. Vamwe vakoti kuzvipatara zvakaita seUnited Bulawayo Hospitals, Salimugabe Hospitals, Parrenyatwa nemPilo vatambira matsamba ekuvazivisa kuti vamiswa basa vakamirira kutongwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata vadongo.
Zvivari kungoti tasaspenda manesi 1000 something tavabvisira pei. Utsinye chaiho chaiho uri pachena ihoho. Kana mungamutorera mari yacho orarama nei? Kachimari kashoma ikako kasiri kukwana kaari kuti akazokwana moti taakukatora. Moda kuti ararame nei? Moda kuti vana veZimbabwe vabatsirwe nani sei?
Vari kutika vakoti vakachikora mutemo.
Vanotaura kuti takusaspenda nekuti pane zuva rosina kuuya hwani oro maviri. Mutemo upi? Mutemo welabor vari kutaura nezvavo. Hautauri izvozvo. Saka tingati kuita here ikoko kushanda rudzi ikoko kwekuti vanhu vanoshandisa zvavanofunga kuita noti zvisiri pamutemo. Mutemo mutemo unofanira kutedzerwa nemunhu wese kubva kumaindividuals kusvika kumaorganization kuenda kuhurumende yacho. Because nesuwo tine marights edu sevashandi. Tinofanira kutenderwa kupiwa mukana wedu wekuwadzana kuassociation yedu tichitaura zvinyunyuto zvitemo zvedu kuti tive motivated. Patinoshanda tigozoshanda takasununguka tikwanisa kubatsira varwere mhuri yeZimbabwe yaigorarama yaigopona.
Asika hurumende iri kuti yakati muuye kubasa kwemazuva mashanu, imi muri kuramba makatsika madziro muchiti vakoti vaende kubasa kwemazuva maviri, nekudaro havasi kuda kabasa.
Hachisi chokwadi kuti ana mukoti havasi kuda basa kana kuti ana mukoti havasiri kubasa. Hurumende ndaitaure chokwadi kuti iri kuda kusmagula. Iri kuda kutora nyaya yavo yenesing restructure davari kuplana voda kuiunza through a back door. Vari kuda kuintroducea nyaya yavo nyowani yavari kuda vari kufungidzira kuti ndiyo ichabetsera kuunza maservice delivery muministry of health muzvipatara.
Urongwa hwehurumende hwakamira sei hwekuda kuwandudza mashandiro enyu?
Vari kuda kuti chimwe chikamu chemanesi chive permanent, chimwe chikamu chemanesi chive macontracts, chimwe chikamu chemanesi vave masecondedi from the army sekutaura kwavo. Saka kuti nyaya iyi ibude zvakanaka vari kuona sekunge vakadzvinyirira vana mukoti nekuvadzinga mabasa pari zvino vokuchikwanisa kuti iwe takudzinga. Kana uchida basa chiuya tikupe basa uri secondedi from army, kana kuti chiuya tikupe basa uri a contract. Zvinova zvinhu zvetisikatarisiri kuti hurumende ikasvika pakudzvinyirira vanhu vayo kusvika pakadaro.
Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vachitaura vari parunare muHarare. Bazi rinoona nezveutano nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana rinoti mabasa eutano acharamba ari pasi gore rinouya nekuti bazi rezvemari riri kutadza kupa bazi iri mari yarinoda kuita mabasa aro nemazvo. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusoro peurongwa hwemashandisiro avachaita mari mubazi ravo gore rinouya, Dr. Chimedza vaudza nhengo dzekomiti yeparamende kubva kumakomiti ezveutano pamwe inoona nezvemasustainable development goals kuti bazi ravo harikwanisi kuita zvose zvarinoda nekuti mari yavakanzi vachapiwa nebazi rezvemari ishoma pane yavange vakaronga kushandisa. Dr. Chimedza vati bazi rezvemari rakatovazivisa kuti bhajeti ravo harifaniri kudarika mabhiriyoni makumi mana nematatu emadhora kunyange hazvo ivo vachida bhajeti kabinet remabhiriyoni makumi mapfumbamwe nechidimbu kuti vakwanise kushanda zvakanaka. Vati bazi ravo rakatarisana nematambudziko akawanda anosanganisira kushomeka nekuratidzira kwevashandi, kushomeka kwemishonga nemichina yekushandisa nezvimwe, uye izvi ndezvimwe zvezvinhu zvavaida kugadzirisa dai vapiwa mari yavanoda. Vachimedza varatidza kusafara nenyaya yekuti bazi ravo harisi kupiwa mari yese yehealth levy iyo inobatwa kubva pavanhu vanoshandisa mbozhanhare. Vaive gurukota rezveutano panguva yehurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati mutsauko uri pakati pemari iri kudiwa nebazi rezveutano nemari yavachapiwa wakakurisa, uye izvi zvinokanganisa mabasa eutano.
Kana vachiita mabhizi avo vekumetro vanoita zvinhu scientifically, hazvizongofunga nhamba yekuti tinoda kungokumbira mari yavo. Saka Ministry of Finance inofanira kunatsa kusungisisa pamusoro pazvo iona kuti yavapa mari yavanonida ndokuti healthcare system yedidi idzoke munzvimbo.
Mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vaudza Studio 7 kuti zvirikitika izvi zvinoratidza kuti hurumende haikoshesi mabasa eutano.
Isu tange tichitarisira kuti dai zvaibvira bazi rezveutano ringe richisimbisa mabasa kubva kwatingati kumakirinika chaiko ari kumaruwa kunoshandikwa nevanhu vazhinji, toenda kumadistrict chaiko uko kune matambudziko akawanda, dzimwe nguva kuri kushayikwa vashandi vakakwana. Sezvo muchiziva kuti iye zvinezvi tinana mukoti vanosvika almost 4,000 vakagara kudzimba vasiri kupinzwa mabasa nekuda kwekuti kune freeze yeemployment yemahealth workers.
Varusiki vatiwo havasi kufara nenyaya yekuti hapana kucheka pamusoro pemari yehealth levy nebasi rezvemari.
Mari yehealth levy payatanga kuiswa yainzi imari inofanira kunge ichigadzisa nyaya dzemishonga muzvipatara, yainzi imari inofanira kunge ichigadzisa nyaya yemichina muzvipatara, asi taakuona kuti mari yaakungoita wada watora. Imari yaakuzongoshandikwawo nezvimwe zvisina kunangana nenyaya yemishonga nenyaya yemichina. Saka ngapaitwe jekerere rekuti vanhu ngavatozivawo veruzhinji kuti gore rino kwabatwa mari yakawanda zvakadii uye yashanda zvakadii.
Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vati komiti yavo ichakoka gurukota rezvemari vamutulinwuve pamwe nemakambani embozhanhare kuti vazotsanangura kuti mari yehealth levy iri kufamba sei. Dr. Labode vashorawo Dr. Chimedza nechikwata chavo nekusavapa bhajeti rakajeka vachiti semuenzaniso bhajeti ravapiwa rinoratidza kuti bazi iri raida $90 billion asi iro richiti rinotenga mishonga inokosha $1.5 billion yemadhora ekuamerica pagore kubva kunze kwenyika. Dr. Chimedza vaudza komiti iyi kuti vanotarisira kuwana mari inodarika $300 million emamiriyoni emadhora ekuamerica kubva kumasangano anopa rubatsiro gore rinouya. Bazi rezvemari riri kusangana nemasachigaro emakomiti eparamende pamwe nevanyori vemapazi ehurumende kuti vazive kuti bhajeti regore rinouya richange rakamira sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kubuda musarudzo dzemuAmerica. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Munhu mumwe chete akafa nezuro nechirwere checovid-19, izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana maviri nemakumi mana nevatanhatu. Mutori wenhau Hope Chingono, uyo akasungwa zvakare nezuro, otarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Sarudzo dzemuAmerica dzoenderera mberi dzichiverengwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 4 lwezi 2020 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
siyazi ukuthi kulokhe kubalwa amavoti abantu endaweni ezishiyeneyo njengoba abantu bevote bethumeza amavoti ngeposo kwesinye isikhathi umuntu e-city hall echiye ivoti yakhe ngenxa ye-COVID.
Uzulu welemelika usedlela evalweni ngempumela yokhetho lukamongameli elokhu ingakavezi ukubana ngubani osenqobile sibisibili phakathi kukamongameli Donald Trump lancintisana laye umnumzana Joe Biden webandla lama-Democrats.
Sihlangana lokunzima lapho siphathekile ngoba ukuthi uthole usizo amanesi malutshwane lapho esibhedlela ukuba ngcono nje khona lokhu ukuthi kulama-studentes iwasesinceda lapha lalapho.
Abongi bezibhedlela zikahulumende kobulawayo sebemisiwe umsebenzi ngemva kokwala ukusebenza okwensuku ezinhlanu ngeviki besithi iholo labo aleneli ukubana bahambe insuku ezedlula ezimbili abazisebenzayo. Umuntu oyedwa wakobulawayo obulewe yi-COVID-19 izolo ukhuphule inani lasebebulewe yilo mkhuhlane eZimbabwe laya kwabangamakhulu edlula amabili 246. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kule msakazo. Idolobho lakobulawayo liqhubekela phambili likhokhela ngenani labalokhu bebulawa yi-COVID-19 kulezi nsuku kulandela ukubhubha kwabathathu kunsuku ezimbili zilandelana phakathi kwabangamashumi amabili lanye 21 abafunyanwe belegciwane leli eZimbabwe ngokutshona kosuku lwayizolo abalishumi babo ngabakobulawayo. Sebezinkulungwane ezedlula eziyisishiyagalombili 8410 asebefunyanwe belegciwane leli eZimbabwe lokhu laqhamukayo esebesilile sebezinkulungwane phose eziyisishiyagalombili 7942. Lokhu kutsho ukubana abalokhu begula bangamakhulu amabili lanhlanu 205. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usuhlasele abantu abayizigidi phose ezingamakhulu amahlanu 47.6 million wabulala abedlula isigidi 1.2 million. Uzulu welemelika usedlela evalweni ngempumela yokhetho lukamongameli elokhu ngingavezi ukubana ngubani osenqobile uqobo phakathi kukamongameli Donald Trump webandla lama-Republicans lowayengumsekeli kamongameli umnumzana Joe Biden webandla lama-Democrats. Belokhu bemelele ukuzwa ozathola imiklomelo edingekayo phansi kohlelo lwamavoti awe-Electoral College Votes. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Okwamanje uBiden ulama electoral votes angamakhulu amabili lamathumi amabili lane 224 kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lechumi lantathu 213. Ozanqoba kukhetho lolu kumele adole ama electoral votes angamakhulu amabili lamathumi ayisikhombisa 270. Sokukhangelelwe okuzaphuma ezabelweni ezigoqela iPennsylvania, Michigan, Nevada leWisconsin. Kuzabalwa amavoti athunyelwa ngabantu ngeposo lamanye. UTrump uthi kumele kumiswe ukubalwa kwamavoti.
And all of a sudden everything just stopped. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
Kuyangisa sibili kakhulu okwenzakala khona manje ngoba sinqobile kukhetho lolu sebezama ukuthi batshontshe ukhetho. Ungabona indlela esithole ngakho amavoti kwetshengisa ukuthi abantu bayasithakazelela kwele Melika kodwa siyabona ukuthi bafuna ukulutshontsha lolu khetho lapha nalaphaya. Kodwa uBiden uthi kumele kubalwe wonke amavoti.
It's going to take a while. We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted. Every ballot is counted.
Kumele simele lesizwe ukuthi ukuhamba njani. Kumele kubalwe wonke amavoti. Ngoba lolu lukhetho similo qhathekileyo. Sibona ukungani siyanqoba ukhetho lolu.
We believe one of the nets has suggested we've already won Arizona, but we're confident about Arizona. That's a turnaround.
Omunye njalo olandela ukhetho lolu umnumzana Thabang Makwati nare uthi kunzima ukuthi umuntu atsho ukuthi kwenzakalani.
Siyazi ukuthi kulokhu kubalwa amavoti abantu endaweni ezitshiyeneyo, njengoba abantu bevote bethumeza amavoti ngeposo kwesinye isikhathi umuntu e-city hall etshiye ivoti yakhe ngenxa ye-COVID. So kukhanyelelwe ke ukuthi kutholakale impumela ama-swing states. Ama-swing states yindawo kwesinye isikhathi abantu abatshintsha ingqondo, kwesinye isikhathi bayavota Democrats, kwesinye isikhathi bevote Republican.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mark Chuma ohlala eDallas, Texas.
Asikwazi ukuthi yozala nkomone, kodwa kusobala ukuthi zindala zombili kuhlangene uTrump loBiden. Silindile nxa ngabe safubala, sifuna ukwazi ukuthi by the end of the day kuhambe kanjani.
Olandela okwenzakala kukhetho lolu umnumzana Ten Moyo uthi ukhanya zindala zombili.
Akekho okwanisa ukuthi awine outright izolo ngelanga lokhetho, ngoba kusasela amavoti amaningi kuma-state ambalwa, ngingathi ama-state angu-5, i-Arizona, Georgia, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada, lapho abalokhu besabala khona amavoti. Kukhanya bangujikilobhanqa kuma-state ona lawa amaningi, yena uTrump loJoe Biden.
Bekusenziwa njalo ukhetho lwedala le-Senate olwe-House of Representatives lolunye ezabelweni ezijeneyo. Akucaci kangako ukuthi kozalwa nkomoni. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguKip Stube.
Abongi bezibhedlela zikahulumende koBulawayo sebemisiwe umsebenzi ngemva kokwala ukusebenza kwensuku ezinhlanu ngeviki, besithi iholo labo aleneli ukubana bahambe ensuku ezedlula ezimbili abazisebenzayo okwamanje. Uhulumende yena uthi usethatha isinqumo sokufaka abezempilakahle abangaphansi kwabezomvikela ezibhedlela, esithi lokhu kuyinto ehlala isenziwa nguhulumende nxa abongi bekhalala umsebenzi. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Sekungamaviki amabili uhulumende ekhiphe umbiko othi akasalandeli isivumelwano asenzayo labongi sokusebenza amalanga amabili, ngakho-ke sokumele baqale ukusebenza amalanga amahlanu ngeviki. Abongi bona bahle bala ukulandela isiqondiso esitsha lesi, besithi abenelisi ukubhadalela indleko yokuya emsebenzini. Umnumzana Anthony Majongosi, umgcini sihlalo wenhlanganiso emele abongi eZimbabwe Nurses Association esibhedlela se-UBH koBulawayo, uchasisa ngokumiswa kwabo umsebenzi.
Kathesi sibona ama-hospitals asinika incwadi zokuthi sihambe i-hearing lenda yokuthi sayala ukuyenza ama-5 days la. So kathesi abantu bayaqalisa ukuhamba i-hearing. Khonapho futhi sibone i-UBH yodwa yasuspenda abantu emsebenzini, yathi umuntu wonke uyalele ukuhamba ama-5 days ususpendiwe. Khonoko vele i-salary futhi ayitole use-suspension khonoko. So kodwa vele kathesi simelele ukuhamba ku-hearing yangkhona sizokuthi bayathini.
Uqhubekela phambili uMajongosi echaza ukuba kungani bekhethe ukusebenza amalanga amabili ngeviki.
Vele thina sithi vele sifuna ukusebenza ama-2 days lawa le ndawo yokuthi vele imali yethu ayikhwani. Imali yethu vele ayikhwani ukuthi sihambe emsebenzini for 5 days. So asiwazi ukuthi i-government le ifuna uyenzani, iyavictimize abantu lapha amanisi. Ayiwazi ukuthi ifuna siyenzani. Kathesi ezibhedlela akula amanisi ayekhwanayo. Kule shortage kathesi le ndawo yokuthi abantu basuspendiwe kathesi.
Umkhokheli wezina umnumzana Enoch Longo uthi kuyabadanisa ukuthi uhulumende ukhethe ukumisa abanye abongi umsebenzi engazange aphendule kuzikhalazo zabo.
So up to now, up to today, nothing has been solved as far as the issue of the salary is concerned. The nurses are incapacitated.
Abongi abanelisi ukuya emsebenzini. Ngeke banelise ukuhamba amalanga amahlanu ngeviki ngenxa yalokhu. Indaba yokupha abantu incwadi zokuthonisisa kwabongi kulusizi ukuthi uhulumende sethetheleli ileyi indlela engikho emthethweni, njalo sicabanga ukuthi kufanele uhulumende enze okufaneleyo. Akulamuntu obengayo emsebenzini, wonke umuntu ubelandela isinqumo esasikhona phambilini. Ngakho ukuthonisiswa ngoba abantu bengayo amalanga amabili emsebenzini, asazi ukuthi uhulumende usebenzisa wuphi umthetho ukuthonisisa abona.
Unkosikazi Sihle Dlodlo, umhlali wakoBulawayo osesibhedlela se-United Bulawayo Hospital, uthi sebencedwa yilabo abafundela ukonga ngoba abongi besilela.
Sihlangana lobunzima lapho siphathekile ngoba uthi uthole usizo amanesi ngalutshwane lapho esibhedlela. Ukuba ngcono nje khona lokhu ukuthi ulama-students iwasesinceda lapha lalapho. Kodwa nje sesikukhathazeka ukuthi uhulumende angenele nxa kuyimali le efunwa ngamanesi kumbe kuyikuyini. Akukhulunyiswani, kudinga indlela ngoba impilo zabantu ziqakathekile kakhulu. Shuwa ngeke uthenge umphefumulo womuntu nxa sulahlekile lapho. Sicela ukuthi uhulumende angenele.
Umqondisi wesibhedlela se-United Bulawayo Hospital uDokotela Nasisiya Sijanga wenqabe ukuphendula imibuzo ethi laye uyisiqhatshwa kungakho engelamandla okuchaza ukuba kuqhubekani esibhedlela se-UBH. Wedlulisela imibuzo kuziphathamandla zikahulumende. Umgcini sihlalo webhodi yezisebenzi zempilakahle, i-Health Services Board, uMnumzana Paulinius Sikhosana wenqabe ukuthathwa ilizwi, kodwa uchaze ukuba zonke izisebenzi zikahulumende kufanele zisebenze amahola angamashumi amane ngeviki. Kungakho labezempilakahle kufanele babuyele ekusebenzeni amalanga amahlanu ngeviki. Ugcizelele ngokuthi ayisikho kokuqala ukuba uhulumende afake abezempilakahle abangaphansi kogatsha lwezomvikela ezibhedlela. Kuyinto ehlala isenziwa nxa abongi bekhalale umsebenzi kumbe kule ndingeko yokuba bancedise ezibhedlela. USikhosana utshele iphephandaba le-Herald ukuthi abongi abedlula inkulungwane i-1032 bakhitshwe kuluhlu lweholo, kuthi abanye njalo abedlula inkulungwane i-1280 bazaqala ukumiswa phambi kwabaqhathi babo besetheswa umlando wokungalandeli isinqumo sikahulumende. Abongi laba balakho ukunikezwa ama-contract amafitshane awe-fixed term okuzamele bahlale bewasayina kakutsha nxa engaphela. Ngenyanga edlulileyo abongi bathole iholo elingangenkulungwane ezilitshumi lasikhombisa i-17,000 RTGS kanye legciwane le-corona engamadola emelika angamashumi ayisikhombisa lanhlanu i-$75. Abongi bathi iholo leli aleneli ukuba bahambe emsebenzini amalanga amahlanu, kungakho besithi kabenelisi ukuya emsebenzini hathi ukuba bakhalale umsebenzi. Ngimele Studio 7 kwaBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Izindaba elodumo uHopo Chimono ubotshiwe njalo izolo. Isetheswa umlando wephula iziqondiso zokuphiwa kwakhe imvumo yokuhlawulela isibambiso sebayi kucala alibotshelwe nguNtulikazi lonyaka. UHopewell ukhangelele ukumiswa phambi komthethwandaba esetheswa icala elehlukile lalelo alibhadalela isibambiso sebayi. UHopewell uke wavalelwa okwenyanga ezithile esetheswa icala lokushoshozela abantu ukwenza udlakela ngokukhuthaza ukuphatheka kwabo ekutshengiseleni okwakuhlelwe ukwenziwa ekupheleni kukaNtulikazi ngokusola inkohlakalo elizweni. Ubotshiwe izolo ntambama walala esisenkambeni yamapholisa eHarare Central. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi wethule umbiko izolo ntambama egcizelela ngokubotshwa lokhu kukaChingono esithi ubotshelwe icala lokweyisa umthethwandaba ngokuloba akwenze enkundleni yokuxhumana yebulenjini eye-Twitter. Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forums kanyela okuloko kuphuma ngokhetho lokudinga umongameli welemelika amavoti elokhu engakagqitshwa ukubala. Inhlanganiso emela abeZimbabwe wele South Africa eyeZimbabwe Community in South Africa isisole abalwa yimpi yenkululeko kwele South Africa ngemva kokutshengisela kwabo edolobheni leDurban izolo begqekeza izitolo zabo kuza besithi ababuyele emazweni abo ngoba abasabafuni kwele South Africa. UThuso Khumalo usipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ababengabalweli bempi enkululeko laba bamise into yonke yathi khwimilili edolobheni leDurban bezingela abokuza ezitolo zabo lemisikeni besithi abaphume baphele kwele South Africa. Iningi labokuza lisinde ngentunjana enalithi ngokuzikhiyela ezitolo zabo kanti ke abanye bacele esithendeni. Umgcinihlalo wenhlanganiso emela indingeko zabeZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi senzo sabalwela impi yenkululeko lesi asilabuntu. Uthi njalo sikhombisa ukungabongi ngalokhu abakwenzelwa ngamazwe e-Afrika ngesikhathi sempi yenkululeko kwele South Africa.
Kuyasethusa ukuthi abantu esaphila labo kulwelwa inkululeko yibo namhlanje abenza lokho abakwenza izolo behamba bengena ezitolo zabantu bokuza ukuthi kumele babuyele lapha abavela khona. Kuyinto esethusa kakhulu.
Kodwa-ke omunye wabaqoqe ukutshengisela lokhu okhethe kwaziwa kuphela ngokuthi ngumnumzana Thembiso uthi okwakhathesi abadlali bafuna umhlaba wabo, imisebenzi yabo, le nhlelo zonke zokuziphilisa ezithethwe ngabantu bokuza.
So isikhathi sokuthi manje laba futhi abakhona basishiye ikhantrini yethu kuze kwazi ukuvulela imisebenzi yabantu abangasebenzi. Izwe lethu akuyona indawo yokucasha ama-foreign. Ama-foreign sokuthi ukuthi asidedele. So umuntu ozobe esedolobheni washaya u-5 izobe sekunzima ukuthi aphindele ekhaya ekuseni.
Ukutshengisela lokhu sekuthiye iningi lezalwane zeZimbabwe ezididibele ikakhulu ngoba kusenziwa ngelinye lamaviyo aqakathekileyo ebandleni le-ANC. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Clayton Mkhwebu uthi sebephilela evalweni.
Namhla kuyacaca ke ukuthi lento idalwa ngezomba ngazo. Iyasethusa ke kakhulu uma sisenziwa ngama-overvete MK ngoba vele siyazi into ele-overvete phakathi ayilungi kahle njalo ayilazinzo. Siyibone laseZimbabwe ama-overvete egijimisa abelungu. Ngakho kakhulu thina maZimbabwe asikwazi ukuthi lathi ezilungise kule-overvete phakathi lapho. Asilaleni obenyoni ubuthongo ngoba lumkhankaso uzaqina ngosekelo lwama-South Africans akade vele eqhuba lumkhankaso ekuqaleni.
Umqondisi weSouth Africa wenhlelo zenhlanganiso lwela amalungelo luntu emhlabeni jikelele e-Amnesty International unkosazana Shanila Mohammed uthi bakhathazeke kakhulu ngokwanda kwamaqembu ajojozela ukuxotshwa kwezalwane zakwamanye amazwe.
Sikhathazeke kakhulu ukuthi izenzo ezinje yizo ezizabangela udlakela lwe-xenophobia. Ose kusethusa yikuthi lokhu sekusenziwa ngamaqembu ahliliweyo.
Kodwa-ke isiphathamandla sekomiti enkulu ebandle le-ANC umnumzana Lekgwete Dakota uthi bandla lakhe alisekeli ngisho loba ngubani ofuna kuphendla umlilo odlakela olubhekiswe kwabakwamanye amazwe.
It will be quite appalling and disturbing to find ourselves in a situation.
Into embi kakhulu ukuthi sitholakale sesilwa labo sowethu bakwamanye amazwe. Kodwa siyakhuthaza ohulumende babo ukuthi balungise izimo kulawo mazwe.
We can feed and create jobs for their people because we are also finding it difficult here to care our people and their people.
Inyanga ephelileyo iqembu ebelizibiza ngokuthi Put South Africa First lihambe latshengisela endaweni eziningi kugoqela lesikoleni sommeli weZimbabwe besithi abahambe abantu bokuza. Iofisi le yathi izaqhubela ugwalo lwezikhalazo zabo kuhulumende eZimbabwe andubana kutholakale impendulo. Leli qembu lahamba njalo emaofisini ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa lalolu gatsha lwathi luzaphawula ngalolu daba ngemva kokuhlolisisa izikhalazo zaleli qembu elifuna abakwamanye amazwe baphume elizweni. Phose minyaka yonke kusukela ngo-2008 kuqhamuka udlakela lwezenophobia kwele South Africa osekubangele ukufa kwabantu abaningi abanye besala bengelandawo zokuhlala. Melistulo 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Wezemidlalo umxoxeshi weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama Warriors uthi akulabantu abamtshela ukubana abize baphi abadlali njengalokho ukucatshangelwa ngabanye abalandeli bomdlalo wenguqu. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Inkokheli yeqembu lama Warriors ngensonto yazise ukuba yibaphi abadlali ababizwe ukuba bazokuba ingxenye yamalungiselelo aleli qembu okudibana neqembu le-Algeria emidlalweni emibili kumkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kwimidlalo ye-Africa Cup of Nations ngomnyaka ka-2022. Ekhuluma nentatheli zindaba zemidlalo, umqeqeshi weqembu leZimbabwe uTrafko Lukarusic uthe yena akusilo qiniso ukuba bakhona abamtshela ukuba abize baphi abadlali kuqembu lama Warriors.
Ngithanda ukubonga abasekeli bami ababili, yibo engisebenze labo ekukhetheni abadlali. Akula omunye umuntu ophatheke kuleli hlelo ngoba kulamahungahunga athi bakhona abalesandla ekukhethweni kwabadlali, kodwa akulanto enjalo, ngumsebenzi oqhutshwe ngabaqeqeshi beqembu bodwa.
Abadlali ababizwe kuqembu lesizwe yilaba onozintimu Thathenda Mkuruva, uTope Tshumba kanye noElvis Chipezeze. Imvimbi kubizwe uJimmy Tsingai, uAlec Mudimu, uJordan Zemura, uTeenage Khadebe, uTenda Ijirira, uDivine Lunga, uTenda Idarikwa kanye noAdam Chickson. Abadlali besiswini yenkundla kulo Marshall Munetsi, uViti Karuru, uThelezwe Ncube, uTafaza Rosike, uKuda Mahachi, uKnowledge Msona, uTerence Dukamanja, uMavelas Nakamba, uKama Piliat kanye noKing Nadolo. Abagadli kubizwe uPrince Dube, uTino Kadewere kanye noDavid Moyo. Imeneja yeqembu lesizwe uWellington Mpandare uthi kabasoze basebenzise indiza mchina ezithwala uZulu kodwa kudinga indiza mchina ezahambisa iqembu lama Warriors kwele Algeria.
We have challenges with players like Marshall Munetsi, Chinoka Dewere and Marvelous Nakamba.
Si labadlali abathathu ababalisa uMarshall Munetsi, uMarvelous Nakamba kanye loTino Kadewere abalemidlalo mhlazi ithoba minwe mbili okusho ukuba bazasuka ngosuku olulandelayo bafike kuleli mhlazi lithumi okulusuku esimelesi suke ngalo. Ngalokho ke sizasuka singindawonye ngendiza mchina edingelwe iqembu ngoba kuzahlupha ukuba sithi sahlangana labo kwamanye amazwe ngenxa yemithetho eyokuvikela umkhuhlane we-COVID-19.
Iqembu leZimbabwe likusibaya sikaGroup H, njalo iqembu le-Algeria yilo elihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo yesithupha, kuthi eleZimbabwe lisendaweni yesibili lilemiklomelo emine. Amaqembu lawa azadibana emdlalweni wokuqala mhla zilitshumi lambili kuyona le inyanga kaLwezi, aphinde njalo aphindane umphehlo ngemva kwensuku ezine kwedlule umdlalo wokuqala. Umdlalo wesibili uzadlalelwa kweleZimbabwe. Imidlalo ye-AFCON izaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ka-2022. Ngiyimele iStudio 7 ngokuLawayo, nginguJoseph Njanji.
Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Umongameli Donald Trump uthi uzimisele ukujezisa ababangela ulunya lokuthumba lokuthengisa abantu, njalo uzenza konke okusemandleni akhe ukukhulula abathunjiweyo. Ngokunjalo umongameli Trump wethule icebo lokwenqabela lesi siga, icebo elihlose ukumisa ubugqili babantu abadala labantwana, kungaba ngabasetshenziswa njengezigqili kumbe abasiwa emacansini ngodlame elizweni leMelika. Leli cebo ligqile kunxa ezintathu: eyokuvikela, eyokuvimba, leyokuthonisa. Kusetshenziswa uhulumende eleMelika lizafaka amandlalo wonke ukwenqabela ukuthunjwa kwabantu. Ingatsha ze-immigration leyokungeniswa kwempahla elizweni ngokusemthethweni e-customs enforcement lezinye sezibophe abantu abathumba abanye abedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 5,000 kuminyaka emithathu edluleyo. Sibhidliza amaqembu emigulugudu, sidiliza inhlelo zawo zokuthola imali, kutsho uMongameli Trump. Ephawula uhlelo lokwenza lokhu oluthiwa i-National Action Plan. Abezomvikela veleMelika besebenzelana labeMexico ukwenqabela ukuthunjwa kwabantu phetheya komngcele wezansi yelizwe bazajeziswa. elemelika linxusa amazwe wonke osomabhizimusi lozulu ukuthi angathengi impahla ezilungiswa ngabantu abathunjiweyo. Unobhala wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo uthi ugatsha lwakhe luzaqhubeka lusola ibandla elibusayo elakwele China ele Chinese Communist Party ngokukhuthaza ukusetshenziswa kwezigqili lokwephula ilungelo loluntu lokuncindezela abohlobo lwesi Uyghurs labanye abalamasiko la edolobheni leJiang laselizweni leChina jikelele. Ngalokho elemelika selethule izijeziso zenotho kwele China ezebandla le People's Republic of China lamalunga ebandla le Chinese Communist Party acatshangelwa ukuthi ayephula ilungelo likaZulu lokwethula isicebiso sokuthengiselana eseJiang Supply Chain Business Advisory. Ibandla le-CCP lingaqhubeka ngokwephula ilungelo loluntu sizalijezisa, kutsho umnumzana Pempeo. Sizaqhubeka sisebenza lezisebenzi abaqatshi labanye uhulumende ukuthi balungisise lolu daba, babambe ngamandla uhulumende ukuthi amise ukubamba ngamandla izisebenzi. Elemelika lizimisele ukuqeda zonke indlela zokubamba abantu ngamandla ukuthi basetshenziswe kuleli kunye lomhlaba jikelele. Lobo bugelekeqe abumelanga buqhubeke buhlasela abantu, kutsho uPompeo. Sizaqhubeka silwisana lobudlova lobo.
Lapho ke belilalele udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Hlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. UZulu welemelika usedlela evalweni ngempumela yokhetho lukamongameli elokhu engakavezi ukubana ngubani osenqobile sibisibili phakathi kukamongameli Donald Trump lancintisana laye umnumzana Joe Biden webandla lama-Democrats. Abongi bezibhedlela zikarhulumende ngebulawayo sebemisiwe umsebenzi ngemva kokwala ukusebenza kwensuku ezinhlanu ngeviki, besithi iholo labo alenele ukuba bahambe insuku ezedlula ezimbili abazisebenzayo okwamanje. Umuntu oyedwa wakobulawayo obulewe yi-COVID-19 izolo ukhubule inani lasebebulewe yilo mkhuhlane eZimbabwe laya kwaba ngamakhulu edlula amabili 246. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo, uMpraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.